Mutambo we test cricket uri pakati pe Zimbabwe ne Afghanistan uyo uri kutambirwa ku Abu Dhabi. Kapteni we Zimbabwe Sean Williams nemumwe wake Donald Tiripano varwa vamire apo vakwanisa kununura chikwata chavo kubva mumadzudzo. Vakomana veAfghanistan vanga vatotarisira kuti vange vachikunda mumutambo uyu nhasi, asi Williams akati bodo imbomira izvenyu apo azonopedza zuva aine 106 runs ukuwo Tiripano aine 63.
Saka zvanga zvamira sei mukupera kwezuva?
Papera zuva ranhasi Zimbabwe yanga yave kutungamira mumutambo uyu ne 8 runs. Mutambo uchaenderera mberi mangwana rinova zuva rechishanu uye rekupedzisira apo Zimbabwe iyo yakazvambaradza Afghanistan patest yekutanga svondo rakapera inenge ichitarisira kukunda zvakare kuti itore mukombe wetest series iyi.